A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We'll also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Wuwatana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Chaparura chirongwa chekupa lagari vemuharare. Takanangana ne 4 suburbs kutanga, Mbare, Glen Nora, Glenview ne Budiriro. Taka chaparura ushiri pamche moku Budiriro, tichitunga mirugwa na Minister of Health wa Omoyo. Tangatine shakari meawe kutare Harare. Ne vanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Sekuziva kwenyu cholera yatekeshera muHarare. Pari zvino masuburbs 22 ane dambudziko recholera. Asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs 4 andataurayo. Saka takawana rombo rakanaka senyika. Takapuwa zveemergency. Half a million doses the oral cholera vaccine. Saka kubva musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October vagari vekumbare Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kusikoro kwavo ikoko. Vamwe vagari vemucommunity kumacommunity centre kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano. Chiri kuavoida zvipatara makliniki nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko recholera. Munhu wese akasununguka. Nhomba yekholera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekholera iyoyi. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo svondo rineri tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the health ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Lamhlanje siphatha udaba lwesifudo secholera lona esaqhamuka eHarare emalokitshini yambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokhu sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende. Ngosiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank uMnumzana John Manguti akanye lo bona ngezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube. Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ube kungudokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo se-cholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayihlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani baya behlatshwa nini kodwa amalokitshi lawo agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatana, lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto, ungathi tshayela ucingo usitshele ukuthi kuhamba njani njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphoke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinistry of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanogara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti vawane kwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere ichochi chekorera regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kwedu kutino tine mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vane ruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunzi kudi kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini vokuona kuti vamachekera mavheji enyu otsvinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatina vatakawanza agwara takatoona kuti vanhu vanga vane ruzivo vanga vane ruzivo rwakakwana vachikoekedzana kuti chinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa papo pamunhu pako self-hygiene pangodi iitwe kuitira kuti dziroshi korea aiwa vanhu tichatakaona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarare pamariro vozova ivo kuti akaya vabata maoko achidi achienda roma kwachii achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana-siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaivo vanhu mushoka yanga iri kuchimbuzi chisa chichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi
Kolera iri kuuraya kolera yapedza hama neshamwari asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei kolera kuutsanana kuti tichibva mutoilet togeza maoko tichibata chikafu togeza maoko chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafruits edu hatifanirwi kungoti kumhoresana takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose tine hama yakaenda kunazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzichiendai kumba because panapa pazarisa vachisvika kumba zvaaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kunazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvezvo zvatinoita zvekuti tokubatai maoko aiwa batana rovanai zvibhakira uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko irori rekorera tanzwa zvemwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanaani uyezve kupi uyezve kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi mungazive sei kuti anacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko sa
Yebo ke labo abasanda kwesixhumase njengoba silazisile sicubungula udaba lwesigodo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthwalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lezinye impahla abasazitholi ezitolo. Kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani kumbe usithumele umlayezelo. Njengokwakhathesi ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube uthi hello, silo Tinashe Box, silo uMike Mnikelo Dube uthi yena usubukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria. Njalo silo Prince Mushuna liqhubeke lisi ubukele njalo lisitshayele ucingo, sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho, njalo kuyini okukhathazayo, njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ayi, wathi daumbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino tinokuchingamidza isibusisiwe chezi ari kuti hello Zimbabwe. Islam Machazi, I think Istanbul, mutaura kuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza ari pano. Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotsimba ari kuti makadiko. Thomas Junior Chivenga vari pano. Tembani Gwerewe ari pano. Tonderai Marwira ari kuti hello. Tembekile Mhlanga Njimba ari kuti ndinofarira chirongwa chenyu, abvaisa hati yake. Tendai Mashonga ari kuti hello sisi Mavi, makadiko mukoma. Tendai kana ndisisi handizive kuno tiri nani zvedu. Also Tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu, saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri ari pano ari kuda kuti tigombata Edson Ndawana ari pano ambonyora achiti iyo nyaya yekolera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko, dzinoda kuti dzigadziriswe zvakanaka. Uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari, mari iyi vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa? Ari kuti ndifonerei, ndobva akanda namba dzake. Enoch Chibodo ari pano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu, abva atipa namba dzake. Kane Makuhanana, hanzi ndifonerei. Christopher Matare, hanzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano, akanda namba dzake ari kuZimbabwe, ari kuda kuti ataure. Tonderai Humba Chimbanje, hanzi namba ndinoisa asi hamutifonere, ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa, ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa, nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese, kuti nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talent Mapisa ari kuti government iyi haina hanya nevanhu, dai vambounza vakuru pamhepo tivabvunze mubvunzo, nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti call me. Pardon Mugumbati hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari? Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu, uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa, tichawanikwa isusu tichikufonerai. Takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Aposha Manangazira, avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekorera. Stars, I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes, and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs, and you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu Natalie Sibizi. Yes, Sibizi like Forgive Siyathabukuthi ulawe ulathi lapha esibukele emsakazweni. kubabona kude njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo uthiwa subulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo baningi abalaliswayo ensukwini ezedluliyo becatshangelwa ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hayi kuficakala ukuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salawo manisipala wasitshela unkosikazi nesisasifanda ukuthi hayi laba abantu kuficakela ukuthi abala mkhuhlane wesudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare kobulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalala ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze sizwe ukuthi abantu bathole amagabha avuzayo ngawo khona le eGwabalanda, eNjube, eLuveve, eMagwegwe, eLobhengula hayi kodwa ke uhlupho lwamanzi luyalube khona ngokuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokitshi bathi impompi zabo basazilungisa kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi ke ukwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetheka kakhulu nxa ungalamanzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchitha lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitichi lezo umavila sebentshela ngazo ukuthi lazo khona ngale emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitichini esidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane lo umemetheke kodwa ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizaba laye udokotela ovela kuhulumende ozasichasisela ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba silitshelile ngeJackson leyi abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting her on the program, but she was able to say that they are trying to contain the epidemic and what they've also done is they have actually been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai, makadi enyu.
Tinofara sisi makadi yemi.
Ai wadi chimbotisa nangureo kuti kwakamira sei panyaya ye vanotengesa mumigwagwa. Tichiona kuti vakange vambobviswa nehurumende vachinzi ndivo vamwe vari kuunza dambudziko iro rekorera.
Zviri kungoendera mberi hurumende iri kushandisa zvakachisimba kubvisa mavenda mustreet nhasi chaiye tationa marori akawanda wanda emapurisa ezimbabwe republic police vakabata navo nemapurisa ekanzuru vachitenderera muguta reHarare chinangwa chiri chokuti vetengesa mumigwagwa ngavabude chirongwa chavari kuendera mberi isu seboka ndofunga mavonero edu taranga taura kubva kare kuti aiwa dambudziko rigadziriswe nekumhanyidzana patiri kuona kuitika masi rinogadziriswa nokugara pasi kuonekwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziriswa sei saka ndo zvatiri kuramba tichiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare chete maguta ese then kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiri kungowana maripoti akadaro tona rongomhanyiswa everyday masitsi vachidzingwa kuti budai muri kukonzeresa outbreak yekorera.
Sangano renyu rinonzi chizvi uyezve rine mavenda akawanda sei?
Sangano redu rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation muchibingu zvichingomirira kuti VSET. VSET ine mamembers nyika yese muHarare kumasvingo kwamutare kugweru ine membership inosvika kumathousands kana itaura mamembers like mamembers edu ari musystem yedu but tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu tinomirira vese vari kurarama nokutengesa sezvo zvakaoma munyika kudai.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavenda papi?
Na nyaya ndiyo ime chete ziri kumetika marari nusa tuku wana ziri kumetika kune manga guta nyaya ndiyo ime chete kuti wanu wari kubiswa muma matinga tu mtau mchaimo chaimo mwia kundi ndai budai ibai mchenge sera ipapo bati tambu zikoratina aronezi nechirunga chibitu walike wanu wari kubiswa pasi natana nguze kutu wenda kundu tenge sera kupi mchidumbu ndirungu oti taita rikila kuti urumende lima kanzula wazo uzewa mchibudai mmatangu wazaka zimenzimbo kutu wanu wende kundu tenge sera imimi ni inimu nozitila kuti kana wanu wakatika wabisa izi kati wala iti endai for example sikuta wakuna kwa harari kuti endai mtu ngetila kukumezi ku Coca-Cola kukumezi kuna kukove ndiri waldi kusina matoilet kusina mvura yacho chiwele chikure lechino pera sei chiu wane wakachetu wachino tengese kwa mzimbo zisina kushandijika makato mazacha uya achitenga mafuku kakana mvura acha wachitenga wane wakana po kuendeza kumatoilet kushandisa kata tisi kugadrisa problem enda ugadrisa problem ngati wakile wame ngati kile chenzimbo kundo tengese zakachena zakashandijika hapana venda kundo tengese wakashandijika ambuzo ngo rina rese manga kumbisai pamuri tekechera kana pasina kugutla ende ende vamwe vari kunyeba kuti hanzi kune kuti kwako kuti va mazenda zvaito kuti asindo tengese takaita uongororo isusu marare nezvidzi ndi ndekuti kwati kuti vana ndo tengese unotaura kuti hakuna vapasidzi saka tinenge tinonyeberana kana tinga kwa chokwadi.
Aiwa tinokutenda ichaizvo vawadzai nemashoko enyu waya muve nezuva rakanaka.
No tenda sisi.
Hey, bye-bye. I hear you've got a caller.
Yeah, onga nchazise lukuti ube sitini umnumzana siza. Tatake omnyo njalo umnumzana umaiki mnige lodu ube siya kwa mge laguhi.
Makadini.
Aiwa atini nani makadini enyu tukusa ora nani uye jemuri kupi?
Ndima iki mnikele duwe Pretoria, South Africa.
Ehe, taura ipungwa zenyu tinzwe.
Pfungwa dziripo ndedzekuti tikatarira zvinhu zvizhinji zviri kushanda muna Harare unoona kuti zvinhu zvakudhara. Saka zvezvida kuti hurumende igadzirise iise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani.
Saka pamune hama here dziri kumusha uyezve ivo vari kuti nemamirira akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera?
Hama dzakazara kumusha, kuHarare dziriko, kuBulawayo dziriko, kunana Gweru dziriko, asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma. Kuoma kwekaita zvinhu inyaya yendikati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei. Vanozvitarisira ivo pachavo, top brass yehurumende.
Aiwa mashoko makukutu mukoma muve nezuva rakanaka. Munotaura Ndebele?
Ndinongoti taure hangu ndiri muNdebele asi somunhu wakakura kune vanotaura Chishona ndangova zvese.
Saka imbokuluma inasisista hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sta.
Kukuluma chaiko kunototi zvesewo.
Aiwa pakanaka, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda zvikuru sisi mafelas.
Bye-bye.
Ciao.
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old.
Yes.
And things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money, because
yes.
They are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks.
Uh-huh.
So they need a complete overhaul of the system. But
yes.
As it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khonale eHarare ngodaba lwesifudo secholera. Kodwa awukhumbula ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera, kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo. ngombiko owethulwe ngusiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank umnumzana Godwin Mangudi akanye lokukhulunywe ngumnumzana Mthuli Ncubena obona ngezemali. Likubona njani lokho abaningi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo, njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye amazwe yama-bond notes laleyo futhi eyemali yemafonini, ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho ekwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Regeithi Mbovere ngazve kune avo vari kupano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Pane achengetai Chirinda ari kuti maswera sei. Tiri kukunzwai but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidza ipachirongwa. Pana memory kudangirana ari kuti hello, hello kwa muruo sisi memory. Pano nasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera. Uyezve kana pane vamwe vadakutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira. Kwese kwese uyai zvenyu tiwani kwe tichikurukura ipo pano nasi tiri kukupai mukana. Vanga vevari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure tiri kukupai mukana kuti titaura netiona kuti zvofamba sei nekuti sekuziva kwamuri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyotekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana. Uyezve tiri kuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari, kungave kuri kuUnited Kingdom, kuAustralia kana imo muno muAmerica, vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga iyayo yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino. Tuda kunzwa kwamuri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekorera, uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here, nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekorera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro, vanhu ngavasamhoresana maoko parufu, vanhu ngavasamhoresana maoko, ngavangoita zvekudaiwo zvibakira kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke marvelous sisizwe ukuthi sesilomunye umlaleli ecingweni. Ngubani esilaye?
Siyamthanda Nkomo, linjani?
Hayi, siyaphila Mankomo. Ufona ungaphi kwelizwe?
Ngise UK.
Oh, kunjani khona ngapha UK?
Ah, kuyaqanda.
Mhm. Ye, kodwa kukaqandisisi kakhulu phela. Akukaqandisisi kakhulu njengoba singafiki esikhathini
sokukhodona.
Mhm. Oh, ngapha selikuyi winter.
Iye, sesingena phakathi kwayo.
Selingena, ye. Hey, khona manje kuzaqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya, kuzaqanda manje.
Lathi vele sesiya khona. Ye, ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusegudwe.
Iye, thina ntasiko ekhaya kodwa siyenza nje ubhururu bethu nje ukuthi ngokwekhaya lokho. I think i-problem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalaba abalamabhizimusi bakhongukuwavula nje bengafakanga la ma-toilet. Mina I remember uhamba kwami khathi esekhaya ngo-April angena even e-chicken inn. I-chicken inn i-toilet yangikhona i-flush kodwa i-business abantu bayathenga and baningi. Why ama-business wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama-toilet? Bangakwenza ama-business anjalo.
Ye, mbona ingani imithetho iyababamba ngamandla ukuthi iyabaphoqa ukuthi kube le-toilet, kube le-sambuzi, kungabi le-business. Ngoba unless usitsho ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenza. Njengoba usithi ayingaflashi i-chicken inn.
Ye, akonto chicken inn kuhlala kuthenga abantu.
Mhm.
Ye.
Ye, kodwa singathi maningi ama-business
abantu abangakhokheli ilokhu zeni indawo abatheka indawo zonke lapho okulama-business khona abe-health.
Mm-hmm.
Ukuthi khona indawo ezinjengako-chicken inn ama-business la amakhulu lapho kuhlala kuthenga khona abantu. Mm-hmm. Kulama-toilet yini ungakhangela indawo le emarenkini akulama-toilet.
Yeah, yeah.
Abantu vele kabagezi izandla bayahamba bayethengisela abantu ukudla khonapho nezandla umuntu phongo uhambe etoilet ayechama umbaye ngaphandle kagezi izandla.
Yeah, what wako akona phela lawana. Akona lawana ama toilet awe renkini, lawana amaningi, lawana ama public toilet. Even la lawana kwaZimbelo ke khona ho hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anja kona ukuthi nxa ungena kwapana vele uhlangabezwa kuthu. Abantu baphonga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akula la hygiene ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflashi. Uyazi appreciate ukuthi abhotshele phansi khonapho.
Ye. Yes.
Kumele kube lelo khuzeni, kube abantu bebe strict, council ibe strict, ihambe ama toilet by toilet, especially kuma public locations, kuma public areas. Behamba be check ukuthi kona clean yini, akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala khona,
abavula ama business, ababahloli ukuthi ama toilet abo aya functiona yini. Kula ma resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engaya ngaphandle kumbe ayenza kwenza e toilet uyakwanisa ukuflash into zonke lezo vela kulabantu abakusetsha.
Yeah, hayi siyabonga nje ukusixhasa kuhlelo, siyabonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela ukugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyi, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Yeah, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela. Siyakhala of course, kodwa mina into engimangalisa lapha isinkwa, of course in say UK, thina isinkwa lapha e UK sisithenga nge $1.75. Ukhangele compared to i pound le US dollar, abantu baya bekhala ukuthi isinkwa engxa ye la i government, I don't know kumbe engxa badinga ukuyitake okumdijana. Thina lapha isinkwa of course sisithenga nge $1.75.
Yeah, kolonge
1 pound 75.
Mhm.
So mina uyazi kuya kunzime, kuyanzibela ukuthi ngithi ukuthi kona izinto zakho na ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevela imali leyo bengalayo, bengayiholi. Hayi kulungile sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho Manko.
Oh, kulungile.
Mhm. Ubele sokona.
Siyathakazelela ukuthi engxane uhulumende uzana, ngeda abantu nje abanika imisebenzi.
Yeah,
ukuthi nje la ihulumende andivele lama elections asandukuphela.
Mhm.
Ngaba banika nje chance ukuthi benze lokhu lalokhu here and there. Uhulumende la upresident uzagijima nje indawo zonke. Uhambe ecela izinto, uhambe usacela izinto.
Yeah, abaningi banelelo bonke zayini.
Yeah, ama elections asandukwedlula and uNovember kakho kachana ukuthi nguye othethe umbuso. Abantu kabamniki chance ayenze izinto umnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu zenu eminyakeni ukuthi kuphele sesiyafika ufoze uNovember kodwa ama elections la asandukuphela.
Yeah, ntemba balalele ke abantu
ukuvuka zikhona.
Mm, siyabonga kakhulu
izinto zonke ziyadingwa. Mm,
eh kulungile.
Mm, abaniki lokhu zenu government chance ukuthi ilungiswe.
Ah, regatins with Nemontere River Panari. Hello.
Hello, Magadi. Enyu.
Tiri wadi tupisa ora nani uye zemuri kupi mpwasi?
Muruta ora ona mananda ku South Africa kuna ku Johannesburg.
Taura enyu tins.
Ndati nditange nokumukwasisa imi pamwe chete nemhuri yese Zimbabwe vari ku Zimbabwe.
Aiwa tinokukwasisa.
Ndoda kuti pana pa paita inonzi mari vatsamusana mwana akatsvadumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindustry akavhara.
Ehe.
The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoyi kwedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama. Zvinova zvezvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab ndopakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe varikuedza kuunganidza mari vachitsvagudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda
ichokwadi
kuti zviwane kubatsira vanhu vari kumusha. Tinoda kukutendai nemwoyo wakadaro. Kana vanhu vakakona kuva nepfungwa dzine taridziro yakafanana naiyoyo kuva positive, nyika yedu ndine chirimbo chekuti chimwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushawo vayemure, kwete kuti tingoramba tichingosora. Hapana chinobuda pahurumende, hapana chinobuda pahurumende zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda, hapana chinobuda, hapana achazobudisa ndiyani.
Saka imikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji?
Kurudziro yangu yandinayo ndeyekuti pandati mumai vatsva musana mwana akatsva dumbu, ndaanichida kuedza kubudisa pfungwa yekuti veVendors Association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma. Asi nguva imwe chete izvo zvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere, ndizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwo hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa. Ndaifunga kuti kudavo vemaVendors Association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta, vakuru vemaguta, madzimai avo, vana meya, vachikwanisa kuvakurudzira kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa mumboenda panzvimbo dzedza takataura, tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while the government is trying on the other side. Zane kuti tingoramba tichiti government inoti uku dei tadai, vanhu vachiti hazvigoni, but vanhu vachifa vanhu vachiblema futi government. Handiti munoona dambudziko riripo vatezi?
Ehe, munokona
kuti kuda
munogona kuti dei nechirungu here?
Hurumende
momboti dei nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura.
Okay, I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home, more especially of all those who are at home. The only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive, to bring food on the table. But otherwise, I wanted only to say, while the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease, so-called cholera, I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution and sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods, rather to go against the government. Because in as much as people are dying, those people, again, they attack the government. And we know that the government itself is struggling. We know the reason why the government is struggling, because the government does not have money, and we are on serious sanctions that we are trying to come out of. And I believe that if we can work together by supporting our government, and also not forgetting those we have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain, we're really proud of you. And that shows that you have got your country at heart. Not always to have negativity, but to try to be positive with your country. Zimbabwe is our country. Even us who are here in South Africa, though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home, but I wish also if we can have such kind of an organization like that, so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals.
Thank
that
you.
Is my only request.
Thank you so much. Thank you very much. You have a blessed day.
Thank you very much for taking my call. I really appreciate it.
Bye-bye. kusasa.
Yebo ke ngiyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Gadebe yena ke ungukansela we Harare ekuwatsana. Siyakwamukela kuhle.
Yebo, i-correction ngumkansela eDivarasekwa.
EDivarasekwa. Ye, yona iDivarasekwa kungabe kule udaba lwe-cholera lolu olukhulu okwedlula amanye amalokishi. Kumbe lina hayi lingcono.
IDivarasekwa kulenzuwa sila daba lolu lwe-cholera.
Ye, belisathi?
Asila problem yekorela kule nsuku.
Ye, kodwa lina liyenzani ngama akula esingathi threat ukuthi ngaba khona zinjani izitichi azidubuki yini amanzi akhona kuyahlanzeka kule mfundiso ephiwa abantu uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu do?
Right, i-threat ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources i-council aba malutshwane ukuthi sincede esingakithili yona i-quick response or response time uma kungaduka ama-storage. Njengoba usazi ukuthi iDivarasekwa is one of the oldest locations kule i-population esekhule ukudlula ukulungiselwa ayayiyenziwe khona. Abantu ababelungiselwe ukuthi bazindlu abahlala ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa ayikakwenze khona. Njengalokho lathi njengomakhandlela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasitula ngithothatha ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngithwane laba abantu abavulayo amasiweji ayabedukile ngensimbi zabo. Sometimes ngiyafanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ngibebanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangikhona zingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo.
Ye, umsebenzi omuhle kakhulu lowo. Kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini? Liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dobo olungako akukho okunye likwenzayo?
Right, kudolobha lonke leHarare yikho ukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu nakuma-meetings esiwayenzayo. Sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni. Kodwa emalokesheni uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings nakuma-full councils, le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana lalabo izisebenzi zekansile esekudistrict ya ukwenzela ukuthi sivule esingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma okungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angachiwa enjalo ngoba ayingcekeza.
Ye, kulungile sizile. Kodwa ungabamba khonapha ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli.
Alright.
Hello.
Hello.
Makadi enyusisi.
Kiripo makadi enyusisi mave.
Ai watiri wadi murikwi munaitwani uyezve muri kupi?
Ndinaitwa mire mare tendiri ku South Africa ku Pretoria.
Ai watipewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo.
Alright, dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha okusisima zverinoti rwadzei. Ndanzwa mutaura angachitaura manji manji achiti iye mavendors anofana kuti vanzwisise asi anofana kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri. Vanoraramisa sei mhuri? Vanoda kubhadharira vana maschool fees. Wotarisira munhu akadaro anonzwisisa churudzii? Asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear vose ratasati dambudziko redu iri riri kunyatsobva pati. Mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai. Ndakaendako ndakatadza kuinwa hainwike. Iyo pachayo yakatochinja ruvara. Vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena. Vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha rokilinwa. I think zvinhu zvese zvirwere zvaizvo zvinombodzikira. Kwani kwawo treatment.
Mhm. Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regai tinzwe. Kanzura muripo here apo? Hello, Councillor, muripo here?
Ndiripo ngikona.
Inzwai zviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye chiviro yake ndeyekuti dai paikwanisa kushandisika ipapa pakuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council, are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa. Sometimes that not issue to catch them young. Catch them young, ino bata pakasiyana, panyaya dzeutano, panyaya dzokuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei, ende uyewo kunobatirei, ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika chipatinoti recycling. Vazvizive kuti vakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari ivowo vanhu dzinozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, batai henyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwe here zvataurwa naKanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi sofa tichakada kuta mamiriro akaita zvinhu ka munhu chouviri anochiwana kupi, nokuti toda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimafe. Havana chekudya, havana chekuti vakwanise kutengera vana mauniform. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees, dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari chikafu chinodiwa kana chipatira chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka, uyezve musanete kuramba muchiifona pano pachirongwa ndechenyu. Bye bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hello. Hello, caller.
Hello.
Ehe, taurai henyu tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi kola?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaomba.
Taurai henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko, tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi chiri kuneta ndechekuti vanotidzingirira vachiti endai kwakati. Sesu pano pasenda tiri kunzi endai kucraft. Kukirasi kwacho ukaenda seri kwejira uri ndo kutoireti kunotori netsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti, aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomaisa vari panze avo vachiti kwanzi ndiko kune tsvina, ndo zvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvekutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvekutengesa ndeiyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tasimbokumbirawo kuti dei vanga vatipapo kutengesera pakanaka, sekuti zvinokaona first day yatopenga kudzingwa vanhu takanoungana murengi. Murengi macho futi toilet dzirimo hadziiti, vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishanda navo anongonzienda unoita tsvinapo. Hapari kubikwa sadza, hapari kutengeswa mafrizita, hapari kutengeswa makabhiji. Ndo matori mautsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsikana, moda kuti mugadzirisirwe sei ikoko GokWe kwamuri?
Isu tinokumbira kuti dei vaita vanhu pokutengesera saipapo. Zvikuru sei inenge yekorera, toda matoireti nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama, tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi vamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakaruza mubato riri kutonga vachiti makoti madii muchakaura, manje zvinotirwadza.
Wondo zvamazwi avari kutaura ikoko.
Ehe.
Aiwa, mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu, uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regeni musati maenda, pazuva muri kuita mari nebasa rekutengesa iri?
Mati.
Pazuva kana muchinge matengesa zvamunotengesa chii?
Tinongotengesa zvinobva kumuchati tinesa mazhanje nezvimwe zvakango siyana siyana maorange nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
Pamono wangu wanungokwanza sema zwape wa msinga zingiri kupa wangu wanungokwanza kuwa na $20.
Mm-hmm. Ai wapaka na taurei.
Zataita indina ambigari mutau ni musimuko kwe senda. Jino gara zangu kumusha kupa marzeva. Tokila kombi tienda kusenda. Tono tienge sa chidoka kumba.
Mm-hmm. Ai wamuwe nesu warakanaka mama.
Ai wamazita.
Babai. We have another caller. Regaitende kwa vari. Hello caller. Hello, caller. Hello, caller. I don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsanqa Mahadebe of Tsivarasekwa is also gone. But ubesichasisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wadinga la kholera kunenganga ukuthi bangcedisana njani labanye lokuthi bayenzani njengekhansi.
Hello, muripo ere kola?
Yes.
Ehe, munoitwa ani muri kupi?
Yes, I'm Modesta Tawinga and Pretoria.
Taura yenyu sisi Modesta Tinswe.
Ah, ino longo ofinzo ningonzo ndi kholera yazara ku Zimbabwe saka ndifundoze zviri kufamba sei.
Aiwa kholera iri kunzi yanyanya kutekeshera ku madhoroba uyezve pari zvino yakauraya vanhu vanokwana 50. Asi hurumende iri kuedza nepainogona kuitira kuti iwanikwe iyo ichipa vanhu mishonga. Nezuro vakatanga chirongwa chekupa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichochi ndo zviri kuitika.
Saka iri kuwanikwa kupi nekupi dzigo dziri nogara kumasvingo vari kutarisa kuvasvika.
Kumasvingo pane vainzi vakabva kuHarare vachienda ikoko. Kunenzi kune makesis womamwe akaitika ikoko nekwamutare. Nekubhulawayo asi kubhulawayo hatisati yauraya zvayo munhu asi pari zvino vari kufa ndevanhu vemuHarare.
Hatifani zviri kuchinja here?
Muchiramba muchiteerera ipo pano regai timbotora vamwe sisi rambai muchiteerera ndopatichakupai zviri kubuda imi mozodzoka. Thank you so much. Bye bye. Esther.
Yebo ke laba basanda ukusixhuma lanxa nje singasela isikhathi esiningi esiseleyo kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasichayela ucingo ungene kuhlelo la usukhulume ngodaba lolu olwekholera. Siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho kodwa kunengi okungenzakala ukuthi layo uqhamuke uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho uthini ngamanzi ajona ekhona yini ezimpompini njalo izitichi lezo ezamasewage azidubuki yini njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani njalo wonke khona okuliyakuthola yini sikhangele njalo ukuthi lentengo yempahla iyakhuphuka abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamhla nxa siqathanisa yehlukene kakhulu njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo njalo kuyini ofuna ukholumende akwenze ukuthi uhlupho lolulunge lube nganeno usichayele ucingo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekholera. Denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50 asi rakanyanyotekeshera muHarare. Tinafaraiti Madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me ndobvaisa namba dzake dzekuZimbabwe tichaedza kukubatai kuti mutipowo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko iro rekholera. Takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro na Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview vachienda kunopa vanhu nhomba dzekudzivirira chirwere ichochi uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nhomba chiende kune dzimwewo nzvimbo. Saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Regaitende tiri kunzwa kuti pane mutereri. Hello.
Hello, mama Mavirazi.
Magadiko tiri kutaura naniko?
Nama banko, nama gadi, ntonde nse.
Ah, ngi fine, fine, ngi bo.
Muripo zenyu.
Tiripo zangu, magadi iko kumurikuki.
Nasa ndegile, ntonde ndala, mpazi kanko, mo.
Ebo, kunuma usanda chile lo. Mina, mina ngia doba doba.
Vani ni vitele, vitala, meukurumiza.
Okay, taurai tinzwe, mozo zo kwende sa ikuna asta uku. Taurai tinzwe.
Hey, yane basa rakakura vanwezi vape, urumende yane basa rakakura zikuru chachaisi.
Ehe.
Ewa kurumiza, kukumbi, kurumiza, kukumbila zimenyiga, batumile matai iti mani mani, new types. Yani kuti wapota wa kitaura, haindo pera korela.
Ehe, ayu wa shua.
Ewa kumbila the basic, very cheapest thing. Wachinda malaini wa warudu ndambura.
Ehe.
Wachera manyua, wachisa mapaite plastic. The very cheapest thing. Kwezi huitika muno mwanara potwana muno.
Mm-hmm.
Awasachanisa that is all the technology. Yaka fura kudara ya. Ine ngozi kubanu.
Ok.
Zine kudara ziyata, zine rusi, zine chase. Haipo pera. Las government yaka kanganisa kukarisa vanu. Ichi waregera. Ichita apanezeche utora vanu marizeva. Bachi waregera, bachi ungana mtao.
Mm-hmm.
Ine ngozi ziyazi.
Ai wa mashoko.
Kwa hivyo 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 kwa ungana.
Ok, ai wapaka naka wangu.
Mchini, mazara kune mchini, the one mchini chacha unoko na wita from Plumpti to Harare. Mchini mantu ni kwa chera wafula ugla. Uri ega, uchi zisira jesha, kisa se, wani wastera mashure, wachisi, wachifushira mapaiti, e plastic, no connector from those pumps, zino doza mvura, wenda straight kwa vano supply vano. Wosi ya nendezo wakawanda hizi. Wachinda. Wosika kamari uombe uombe chacha wita hizo. Azimbo pera hizo. Vanva wandisa warari. Is overpopulated.
Ayu wa mashuku wakanaka chacha wa mbuta.
Ya. Waka kanganisa. Waka kanganisa bakuruwe yetu chacha. Waronga kanganisa. Unonga. Unona nguwe ya wana nasuguwele. Unonga chaku kazira. Iwana na chombo. Chichamu kaima stand warari. Chichamu kaima stand warari. Why they can't build the complex. Wanana mrewa. Wananani moten complex wo suppliers ni koko vanhu vaona manyu hakuna kana dropo yakavakwa neZimbabwe the latest town yekunzi yakavaka iwaisa macomplex kaisa ma shopping mall kuti standegile kana iwe mavele zvinogona ku supplier nhumbi dzako dzinobva ku America zvichitengesa ikoko zvitengwa nevanhu kuunganidza vanhu kungembeva one place zvine ngozi
aiwa ichokwadi
chero masoja chero mapurisa chero ani chero ani nezi chero ani chichato ufatispera nezi ozo zine vanu vasina fungwa vati chinjei fungwa zedu chitezwa zine msoro tida nane sezwa josha ngoma itara uti itaye seba na vevu muda nane
aiwa mashuku wakanaka iwa wakona mwaka ula
katitiku kwa sa ziti saba na aba mwaka ziti semari bacha kushupa imangwana itachupiga maricha pera zese zo pera.
Ai watino kutenda iva mkomo.
Mbapela maraguna zesa zipi. Aba kumbile ni ukurumiza ba chinge zati. Eze malaine mvura ya ba chinge. Ba ise new lines. Zino toza vura ya ba chena. Asi mbapela hizo.
Ai watino kutenda iva mkomo. Muwe nezu wa rakanaka.
Yeo cha ilufa kuwani vese baka gara. Uka utarisa kumbu. Kwese kona nambuzi kwa. Kwese. Inzu mbazanza ka chenge eta. Shifita Harare. Shifita makampani. Shifita se. Wakambore gira because vaito kama kateri wa chiti garai kusina kana maplani zine ngozi zozo mabilasi zine ngozi gombe kero yuwe wangwako yoza vanu uchungo wakadira paya karisa payati bako tenza zataita papa uchinzi zine marocha 100 payati toilet wani zine ngozi mabilasi
ayo watino tenda cha hizo wankomo muve nezu warakanaka. Mr. Nkomo there is very, yes, very passionate. And, you know, he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liana ya yenzelo abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile.
And tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi chewomen's round table. Tinokutenda ichaizvo. Totenda vasamewo wadzai vambouya totendazve avo vanga varipo se vanotiteedzera pafacebook pamapage edu tese. VOA Shona, VOA Ndebele. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ntiti ngatisanganei zvakare izvondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Roundtable. Have a blessed evening. And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanganya huye saying good night.